fara kusvika popota mama. Chero zvikanzi kwaita party, maneru maskati, isusu unotiwana mukati. Energy yemunhu wekarati. Chero zvikanzi kwaita party, maneru maskati, isusu unotiwana